Nasi kune makuwerere pa kati pe chikwata che Morocco icho chiri kushura mare ku 2022 World Cup ne chikwata chakapedzisira kutora mukombe uyu che France. Veruzhinji munyika kusanganisira mungoriro mutambo wenhabvu va Lawrence Wekwet vane chivimbo kuti Morocco inokunda France mumutambo uyu.
Tambo we Morocco ne France ndirikuona uri trick zvavo asi ndirikuona Morocco ichikwanisa kubudirira because iri kuda kurova ma World Champions. Iri kuda kupinda mufinal. Ndiyo team yakatanga kupinda ma semifinals muAfrica. Saka this time around inokwanisa iri kuda kutoita surprise yacho yekupinda mufinal. Saka ndirikuona France ichirwa ne Morocco.
Chikwata chinokunda apa chere kusangana neArgentina iyo yakarova Croatia 3-0 nezvibodzwa zvakanwiswa naLionel Messi nezviviri naJulian Alvarez. Argentina yakapedzisira kusimudza mukombe uyu muna 1986 ichitungamirwa nemuchakabvu Diego Armando Maradona. Chikwata chinokunda nhasi pakati peFrance neMorocco hachisi kubva chadzokera nekuti asi chichatamba neCroatia nemusi wemugovera kuona kuti ndeipi nyika inopedza makundano aya iri pachinhano chechitatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.